Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosakata zvakare manera nhasi uri musi wechina kubvumbi 13 2017. Makateerera ku Studio 7 nefinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vopinda muzororo reEaster neIndependence vasina mari yekushanyira hama neshamwari. Zvipanga mazano zvoungana pamuzinda weVoice of America muWashington DC zvichiziya remangwana reZimbabwe. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zvinhu zvichaomesesa munyika kana ZANU-PF ikakunda musarudzo dzegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Studio 7 yaita hurukuro pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe pakatariswa sarudzo dzegore rinouya. Vataura pamusangano waitirwa pamuzinda weVoice of America muWashington DC vanosanganisira Dr. Chipo Dendere avanodzidzisa pachikoro chepamusoro-soro mudunhu rePennsylvania, Dr. Roderick Machekano avanoshanda vari muWashington DC, Chipanga Mazano munyaya dzebudiriro, Dr. Tauya Katso, pamwe nemumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr. Musangano uyu watanga na 10 dzemangwanani ukapera na half past 11 dzemangwanani uye wavhurwa zviri pamutemo nemukuru weVoice of America amai Amanda Bennett. Hurukuro dzanhasi dzanga dzichikokerwa nemumwe wangu Blessing Zulu. Vachitaura pamusangano uyu, Ambassador Thomas vati America icharamba ichikwidzana neZimbabwe. Vati nyika yavo iri kuvaka muzinda mutsva muHarare uyo uchadya mari inodarika mazana maviri emamiriyoni emadhora. Ambassador Thomas vati weAmerica iri kubatsira Zimbabwe nemari yemishonga, chikafu, budiriro pamwe nekuendesa vana kuzvikoro zvepamusoro-soro muAmerica kusanganisira Harvard University. Dr. Dendere vatiwo remangwana reZimbabwe riri parumana nzombe sezvo zvinhu zvisina kunyatsojeka kuti Zimbabwe ichamira sei mushure mesarudzo. Vati mapato anopikisa anogona kukunda izvo vati havasi kunyatsotarisira. Vatiwo ZANU-PF inogona kukunda musarudzo idzi zvinhu zvoramba zvichioma semaomero azvakaita pari zvino. Uko Dr. Machekano vati sangano ravo reZimbabwe Diaspora Network North America rine urongwa hwekuti vari kunze kwenyika vabatane mukusimudzira nyika yavo. Tabata Dr. Machekano kuti tinzwe zvakawanda.
Ini ndauya ndakamirira bato redu rinoona nezvekubatanidzwa kwezvizarwa zveZimbabwe zviri muDiaspora. Saka ini shoko randanga ndinaro guru kune vamwe vedu vari muDiaspora nderekuti kuti titarise nezvichaitika zviri pamberi, ngativei tinobatana tichikurukura kuchinjana pfungwa tichisimudzira nyika yedu. Pane mikana yakawanda chaizvo inoda isu vana veZimbabwe kuti tinge tichibatsira kumusha, kungava kusimudzira nyika, kungava kuvaka maindustry. Pane mukana, saka ngatibatanei tichitaura tichipa ruzivo rwedu rwatiri kugamuchira, rwatiri kudzidza tichibata muno mune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana, asi tichikwanisa kutransfer information iyoyo.
Nyaya hombe, Dr. Machekano, inochemwa nevana veZimbabwe munyaya dzesarudzo nezvinobuda musarudzo kana zvinozoitika sarudzo dzapera, inyaya yekuti hurumende iripo yezvine ZANU-PF ikanga iri yadzoka havaone paine shanduko. Kurudzire yenyu munoona ichitambirwa here kana vanhu vachinge vachitarisira kuti ZANU-PF ndeichangodzoka zvakare mukutonga kana sarudzo dzaitwa gore rinouya?
uyo mbunzo wakanaka chose. Asi pari zvino hatizi zvichaitika mumakundano ari kuuya, mumakwiko ari kuuya. Zvakamboitika rimwe gore kuti musangano weMDC wakambowina. Saka unogona kungowina kana kuti iyo ZANU-PF inogona kungodzoka pachigaro zvakare. Asi kunyanya isusu vediaspora tinoti izvo hatina bato ratinorerekera, asi kuti kudevelopwa kwenyika, kusimudzirwa kwenyika ngachive icho chinangwa chedu. Izvo zvokuti uri kutonga ndiani ngatizvisei padii, tichitraya chete kuti hama dzedu dziri kumusha dzigadzirire mabasa, tizame kumutsa maindustry. Tiri munyika dzakasiyana siyana, tinokwanisa kuwana mari. Saka tikatora mari iyoyo tichinosimudzira maindustry awira pasi, tinokwanisa kuvaka Zimbabwe yedu kuti ibudirire.
Pane vamwewo vakapa pfungwa dzavo, Dr. Machekano, pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, kana kuti vanonzi vari mudiaspora ivava, kuti dai vaedzawo kuti vakurukure kana kugara pasi nehurumende, vapiwe mikana yekuumba mishandira pamwe nevarimi kuti Zimbabwe inge ichisimuka zvakare kuburikidza nekurima, nokuti maindastri akavhara. Imiwo seZidna mune urongwa here hwakafanana nekurudziro idzodzi?
Ndizvozvo chaizvo, ndo zvatiri kukurudzira zvizvarwa zviri munyika dzakasiyana-siyana, kuti izvo dzikabatana dzichiuya pamwe chete dzinokwanisa kuva neshoko rimwe chete kuti dzitaure nehurumende kuti kana paine tingati mafarms anenge aripo, kana kuti ingava iri any economic activity, vanhu vari mudiaspora vange vachikonsidwawo vagokwanisa kuva vanowana chidimbu chavo mune kusimudzirwa kwenyika ikoko.
Beyond 2018 elections, izita rinenge kana kuti izwi rinenge rakati simbei kune vakawanda vanogona kutya kuti chii chingazoitika kana sarudzo dzapfuura dza 2018, mungarerutsa sei mutauro iwe?
Hongu ndinoziva hangu kuti kose kose vanhu vane tariro, asi kungoti isu ngativei tinonge takatarisa kuti avo vanenge vachivhota vavhote mune runyararo. Runyararo chinhu chikuru, nekuremekedzana. Hazvinei kuti wabudirira ndiani, ngativei tichiziva chete kuti tese tiri vana veZimbabwe, ngapasava nemhirizhonga, zvinhu zvichatifambira chete.
Vanga vari Dr. Roderick Machekano, vanove mutauriri wesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reZidna, vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Muno muStudio 7 tatsikwa naDr. Frank Guni, vanove chizvarwa cheZimbabwe chapindawo mumusangano waitwa paVoice of America nhasi. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7, Dr. Guni.
Zvakanaka chose vajonga.
Maona sei hurukuro yanhasi, Dr. Guni?
Aiwa, taita hurukuro yakaresvonaka zvachose tichizeya maringe nenyaya yesarudzo iri kogore rinoya 2018. Uye isusu venhengo vebato riri kutonga reZANU-PF, tiri kutarisira kukunda kune mutsindo, uye tanga tiri kukurudzira vanhuwo vari mudiaspora kuti ngatibatanei tisimudzire nyika yedu, upfumi hwenyika huende pamberi, upenyu hwevanhu huvandudzwe.
Ndofunga kana manga muchitevera zvanga zvichitaurwa nevakawanda, Dr. Guni, vanga vachichema kuti ZANU-PF yakadzoka zvakare mumasimba, hapana chinoshanduka, zvinongoramba huri upenyu hwakaomera vanhu semakore makumi matatu nemanomwe adarika. Zvii zvamungavimbisa vana veZimbabwe?
Chatinovimbisa vana veZimbabwe ndevezvekuti beyond 2018, panopera maelections, ZANU-PF ichaita mainternal reforms anoita kuti vechidiki vapinde muzvigaro vane pfungwa nyowani dzinoitawo kuti nyika yedu itarisire zviri pamberi, toona kuti nyika yedu yobudirira, tisingatarise kuti vebato ripi ndo vanofanira kuramba vachitonga, asi kuti chatinoda kubudirira kwenyika yedu yeZimbabwe.
Nyaya imwe inochemwa nevana veZimbabwe, Dr. Guni, nyaya yekuti ZANU-PF panee paoma zvinhu inohwanda nezvirango kana zvitarafu zvakatemwa nenyika dzekumawirira. Asi tanzwa mumiriri weAmerica muZimbabwe, ambassador Thomas, vachitaura kuti dai Zimbabwe yachisiyana nenyaya yekungoti masanctions kana kuti zvitarafu, vatarisa nyaya dzekurima kudzisimuke, nokuti haisi Bulawayo chete kana Harare ine maindastri akavharwa, asi zvakaitikawo kana muno muAmerica. Matambira sei kurudziro iyo?
Aiwa, ipapo hatiwirirani nawo, nekuti dai zvirango zveupfumi zvisina basa, vanofanira kunge vazvibvisaka. Kana zvisingashande uye kana zvisingatsitsirire Zimbabwe, ngavazvibvise.
Zvii zvamungavimbisa vanhu tichitarisa kubva nhasi kusvika 2018 elections? Nokuti nhasi chaiye tiri kunzwa vanhu vari kuchema kuti vatadza kuenda kumamisha nekuti mari mumabhanga hamuna.
Mari chinhu zvinonetsa. Chatinovimbisa vanhu ndechekuti tinoda kuti pave nerunyararo munyika. tibatane pamwe chete. Uye ngatitarisei Zimbabwe senyika yeti tese, tisaitarise senyika yezano o nyika ye opposition. Munhu wese ari muZimbabwe ari kutambura. Havasi vanhu vezano chete vanonzi ndivo vari kuwana. Havasi vanhu MDC chete vanonzi ndivo vari kutambura kana veopposition. Zimbabwe ndeyedu tese. Tinoti ngatibatanei sevana veZimbabwe. Tivandudze upfumi hwenyika yedu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Frank Guni. Dr. Frank Guni chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC. Vanga vari pano pamuzinda wedu weVoice of America. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya, bato riri kutonga rezano PF rinoti harisi kuzovandudza hwaro hwesarudzo sezviri kudiwa nemapato ari mubatanidzwa wemapato anopikisa ari kushanda ari pasi peboka riri kuzvidaidza kuti National Election Reform Agenda kana kuti NERA. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Paita gakava pakati pezano PF nemapato anopikisa, mushure mekunge zano PF yati hapana zvichagadziriswa pamberi pesarudzo sezviri kudiwa nemapato anopikisa. Munyoro anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF vaIgnatius Chombo vanoti zvekuvandudzwa kwehwaro hwesarudzo zviri kutaurwa nemapato anopikisa ari kushanda ari pasi penera ndezvemugodzi matsuro.
MDC dziri mbiri inotungamirwa navatsvangirai neinotungamirirwa navanxuve. Takaenda kunoisa constitution itsva tikawirana kuti constitution yedu yaakubata zvinhu zvavange vachida kuti zvibatwe zvese. Machenji avaida ese takaita anofambiranawo nekuti kodzero dzevanhu dzionekwe zvakanaka. Saka kana vava kuti gore negore munochinja, ainsi hatichaona chekuchinja. Takatoita basa rakapera.
Vachombo vanoti mapato anopikisa akaita seMDC anofanira kuenda kuvanhu onotsvaga rutsigiro kuti ahwine musarudzo, kwete kuswero chema chema zvisina maturo. Vachombo vanoti zvekuvandudza hwaro hwesarudzo zviri kutaurwa nemapato anopikisa izvi zvinhu zviri kubva kuvachena vekunze vachiti hadzizi pfungwa dzavo idzi.
Ivo ngavaende kuvanhu vanokambena ikoko, vanhu voona kuti maprogramu avo nemaprogramu edu avanoda ndehapi. Ndiyo chenji yatinoda.
Zvichakadai, vanoona nezvekurongwa kwemisangano muzano PF vasevhia Kasukuwere vanoti ivo sebato vave kutoita gadziriro resarudzo dzemuna 2018 mapato anopikisa arere. Vakasukuwere vanoti nekuda kwekuti vemapato anopikisa vasi kutsvaga rutsigiro kune veruzhinji pamberi pesarudzo idzi, mapato aya ngaarege kuzobata gotsi mangwana achichema rumwa nechekuchera.
When is the election? Tinotenda chose kuti makorokoto candidate yedu vajudzwa nekuinwa kwavakaita zvinoratidza pachena kuti musangano wezano PF hausundiki. Ndiyo musangano chete, ende kuinwa kwatakaita chiratidzo avo vanofunga kuti kune zvimwe zvichaitika gore rinouya. Zano PF ichahwina nemukurumbira, zano PF ichahwina nemanhamba epamusoro zvakare.
Asi mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti vagara vachiziva kuti zano PF haisi kuda kuvandudza hwaro hwesarudzo.
Zvinyanyotishamisa nekuti chipuka chatinodhila nacho chinonzi zano PF tinochiziva. Tinoziva mavara acho, tinoziva maitiro acho. Hazvimbotishamisi kana nekuti tinoziva kuti zano PF iri kutsika madziro. Haitombodi kuti pava nemareforms nekuti tinoziva kuti pakaita mareforms vaparara. Ballot box. Kunyanya dzokuti kumamisha uko kwanoziva kuti madzishe, masadunhu, masabruku vatova mapolitical komiza ezano. Vachinji vacho varitomanikidzwa. Saka isu tiri kuti bumbiro romutemo rinoti matraditional leaders havafanirwe kunge vari mapoliticians. Muchirungu vanoti ivo they must be apolitical. Iyo zano haizvide izvozvo. Nokuti inoziva kuti inoshandisa madzishe, masadunhu, masabruku kuti ite basa ravo rokuita political komiza vachitina vanhu semombe kuti vanovhotera zano. Saka hazvitishamisi, asi isu ticharamba takatsika madziro. Vachida vasingadi, mareform achavapo chete.
Kunyange hazvo MDCT yakaparura chirongwa chekuti haisi kuzopinda musarudzo kana zvose zvinobata sarudzo zvisati zvagadziriswa chairi kudaidza kuti no reforms no elections. Vaguti vanoti vane chivimbo chekuti kushanda kwavari kuita senera panyaya dzekuti mitemo inobata sarudzo ivandudzwe kunogona kubudirira zvikaita kuti vazopinda musarudzo idzi. Mapoka SAMDC nemamwe mapato akaita sePeople's Democratic Party haasi kupinda musarudzo dzemabuy elections achichema nerekuti miteme yose inobata sarudzo inofanira kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Mapato aya anotiwo madzishe, masoja, pamwe nemapurisa havafanire kuve nechekuita nekufambiswa kwesarudzo. Mapato ari munera anoti sarudzo idzi dzave kufanira kutungamirwa nesangano renyika dziri kumubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC richishanda pamwe chete neAfrican Union pamwe neUnited Nations. MDC inotungamirirwa navamogeni tsvangirai inoti yakabirirwa zvemhando yepamusorosoro musarudzo dzemuna 2013 saka nokudaro bato iri rinotiwo zvose zvine chekuita nesarudzo zvinofanira kuvandudzwa sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzigoitwa zviri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dambudziko rekushaikwa kwemari iro riri kuramba richienderera mberi munyika rinonzira yekukanganisa urongwa hweveruzhinji hwezororo reEastern Independence, vamwe vachitiwo rusununguko haruchina zvarunoreva nekuda kwekutambura kuri kuita vanhu vakawanda zuva nezuva. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vanowanzotora mukana wezororo reEaster kuti vave pamwe chete nehama neshamwari uye vakawanda vemumadhorobha vachishanyira hama dzavo dziri kumaruwa. Asi nekuda kwekushaikwa kwemari, vakawanda vanoti havana urongwa hwezororo iri hwavakakwanisa kuita. Mumwe mugari wemubulawayo vaJerry Zingwevu vanoti mumakore apfuura vaishandisa mukana wezororo reEaster kuti vaende kumusha, asi rwendo runo vachapedza zororo iri vari pamba sezvo vasingakwanisi kuwana mari yekuti vafambe.
Urongwa hwave kunetsa nokuti pane zvese zvinoda kuti zviitike panofanga pachiva nemari. Kare kuti chikura taiziva kuti taienda kumusha. Asi izvezvi ndiona sekuti kuti uvhakachi unoda kuvhakachira ani andizo kubikira nemhuri yako yese ichikafu chacho chichiwana kupi. Iholiday ine chiremero takatarisa chiKristu kufane kumuka kwaiye Yesu Kristu. Asi maholiday akadai vanhu kana vachimatarisa vanoti zviri nani, ndombosevha mari yekuenda kubasa, ndombosevha mari yelunch.
Mumwe zvemugari wemubulawayo muzvare ndume yamoyo vanoti vakawanda vayo kutoona zviri nani kuchengetedza mari shoma yavanenge vawana kuti vagobhadhara mari yechikoro yevana kana zvimwewo zvakakosha pane kuti vaende kuzororo.
Hapana mari unongotogara mazuva maviri matatu usati waona mari. Even ukatoiwana mari yacho iri $50 haungambodi kuchotenga zvinonaka kana kuti wozoisa fuel kuzoshanya, inenge yaya mari yatoshanda mumba.
Sachigaro weZimbabwe Christian Alliance, Reverend Ray Motsi, vanobvuma kuti kunyange hazvo vanhu vakawanda muZimbabwe vari vechitendero chechiKristu, veruzhinji, vakatarisana nematambudziko akawanda ari munyika, zvekuti vakawanda vavo havana nguva yekufunga nezvezororo iri kana reIndependence. Reverend Motsi vanoti zvakakosha kuti vemachechi varambe vachikurudzira vanhu kuti vasarase tariro. Gore rino, zororo reEaster rakabatana nezororo reIndependence, apo Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga. Asi vazunguvevo vanoti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki havachaone kukosha kwekucherechedza zuva reIndependence. Vazunguvevo vanoti zvazvishamise sezvo veruzhinji vari kushushikana nematambudziko avari kusangana nawo mukurarama kwavo zuva nezuva.
Zvino ndinoshaya kuti tikupemberera chii? Kupemberera kuzvitonga? Kuzvitonga unozvitonga sei? Mafambiro ako, mararamiro ako akatomira zvese zvakamira.
Mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement vaButler Tambo vanobvumirana nemaonero ekuti nyaya yekushayikwa kwemari iri kuvhiringidza upenyu hwevanhu kunyange hweavo vangadai vari kufara kuti rusununguko rwakavapa pundutso.
Tungoona vanhu vachiramba vachirara vari pamaraini kutsvaka mari nezvimwe zvakadaro ndo chimwe chokanganisa mabiko aeIndependence. Kasi kune vamwe vangava nemifaro yavangava nayo zvikuru. Satikatarisa kune vamwe vakapiwawo minda vakawana budiriro kubva ipapo. kasi kwa nautawana nao zogadaro wa nukadayo wajinji wana kwa chitoka uche mwati mida takapiwa ikonote kakuo kana hili fojo kwa nachi kasi itakukona kuiwana maria tatenge sana hili fojo kwa hiya mumabangi.
Vatambo vanotiwo kunyange azvopane zvakawanda zvakanaka zvakaitwa nehurumende kubvanyika payakawana kuzvitonga kuondomoka kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika ndiko kuita kuti vakawanda vasaone kukosha kweindependence.
Nyika ichangotokwa muna 1980 kukavandudzwa nezvopfumi kukavandudzwa zvakare munyadzi dzedzidzo kukavandudzwa nezvekurapwa kwavanhu zvipatara zvikavapo vanhu vakwanisa kurapwa kasi zvese zvodzokera kumashure zvakare nokuti muzvikoro izvi zvava zvizhinji sezvokuti vanhu vakwanisa kunodzidza vana vakapedza zvikoro izvi havachakwanisa kuwana mabasa.
Vamwe vanoti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekutadza kutungamira nyika kwa Robert Mugabe pamwe nebato ravo reZANU PF. Asi vava Mugabe vanogara vachishora kwavanoti kupindura munyaya dzeZimbabwe kunoitwa nenyika dzekumadokero dzinosanganisira Britain neAmerica. Asi vanongorora zvematongerwo enyika vanoti vava Mugabe vanofanirwa kuzvishora ivo nekuti ndivo vari kukonzeresa kuondomoka kwehupfumi hwenyika kuburikidza nekutonga nedemo kwavanoita. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley vanoti vanoda humbo hwakati tsvikiti kubva kuhurumende yeSudan kuti iri kuchengetedza kodzero dzevanhu mudunhu reDarfur mauto eUnited Nations neAfrican Union asati abviswa. Mauto aya anoshandisa mari inosvika biriyoni imwe chete yemadhora uye chibvumirano chekushanda kwavo muDarfur chinopera muna chikumi. Gurukota rinoona nezvekunze kwenyika yeSudan amai Ibrahim Gandu vanoti zvinhu zvave nani muDarfur uye mauto ekunze aya anofanirwa kubuda munyika iye. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoti kunyange nyika yave nemakore makumi matatu nemanomwe yavana kuzvitonga zviri kutotambura zvisati zvamboonekwa pasi rose sezvo zviri kunonga svosve nemuromo nekuda kwekuoma kwezvinhu munyaya dzezveupfumi pamwe nedzematongerwo enyika. Asi vamwe ndo vanoti kuseri kwesarudzo dzegore rinouya ndo kune tariro hombe zvichibuda kuti ndiani anenge akunda musarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU PF vagadzira chirumhanzu pamwe nemutauriri weMDCT vavo Betty Gutu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu zvinotarisirwa nebato ravo reZANU PF mushure mesarudzo dza 2018.
Hapana chinhu chatinombotarisira chinhu kana chinotarisirwa neZANU PF kachinotarisirwa namaZimbabwe. Ndofunga zvinongotara sinzi maelections amakanzura amaMP ZANU PF inongohwina. Last week makazviona zvakaitika kumwenezi 18,000 MDC 0 tumwe tumapati vanandande ndundu tuna ma 200-300 saka ZANU PF izvou inongozvifambira yoga mbwa dzichingokura pasina chinoitika. Ivava vagutu ivava vakavanga vari munhu shuwa nenjere dzavo nemadhibhesi andoona vachiita muparamenika ngavangoziva kuti kwave kwagutu vangova zvavo MP weZANU PF. Izvi zvimwe zvese kutambisa nguva varume ndoda kuti kutaurai vanogona kupana zvigaro zviviri zvitatu zvishanu zvichichichi iye zvinondibudzei kuti munhu weMDC kana akatarisa zviri kuitwa neMDC ungati pati navanhu chaivo chaivo vanoti vanoda kuita maelections kana makazviti kwerengwerengwere chazvo chaizvo unoona kuti idambira tiutamba impact paprogramu ino tisatombovadaidza zvedu vanhu veMDC. Ngatingotaurai kuti vakomana kuZimbabwe ikoko ikonomi munofanira kuivaka sei tochitaura kuti awa tina vamwe vedu vakaita saneMDC vasati vahwisisa kuti ganda dema rakakosha sei munyika maro tofambira mberi tichienda.
Vagutu, nyaya yekuti gore rinouya kune sarudzo izvi zvamungatarisira mushure mesarudzo.
Jonga, isu sarudzo yatinoda tinoda sarudzo yejekerere inonzi muchirungu ya iri free and fair. Ndo saka uchiona mazano tiri kumhanya zvakasimba nenyaya dzemaelectoral reforms. Hatidi sarudzo iya yekuti munhu anonzi anovhota tsvimbo iri mugodzi, munhu anovhota achiita kumanikidzwa, munhu anovhota achinzi iwe vhotera munhu usingadi nokuti ndo zvinenge zvichida vakuru vanenge vari munzvimbo yauri. Ndo saka muchiona tichiti vanhu vakaita semadzishe, masadunhu, masabhuku nezvinhu zvakadaro kumamisha uko, kumareserva, ngavasapindira munyaya dzepolitics. Bumbiro romutemo rinoti iro matraditional leaders vanofanira kunge vari apolitical. Saka tinoda isu kuti tive nesarudzo dzejekerere. Tinoziva kuti vanhu havachadi zanhu. Kana ivo vatiri manziva vakomre jurumanzu, ndinoziva kuti pakatikati memoyo mavo vamugabe nezanhu havaidi. Vakanzi vavote zviri free and fair, ndinoona vachiisa X yavo pana Morgan Tsvangirai neMPC. Saka tinoda kuti vanhu vaone mukana wokuvhotera bato ravanhu. Bato ravanhu
ndinoda vatambirai.
Vachiri mumhanzo, panotarisirwa shanduko here kana ZANU-PF ikahwina yekugadzirisa zviri kuchemwa nevanhu izvi?
ZANU-PF inongoramba ichihwinaka. Ivo zvokutaura havo zvavagutu havo saloya, sokutaura kwandaita maloya havo anongonyipa hauze. Asi ivo vanoziva kuti pavakachuzwa kuti vaite MP, papasina svimbo dzairova vanhu kumusha kwavo ikoko. Saka zvotonishamisa kana vachiti pachazova nesvimbo, dzichitobva kupi?
Aiwa.
ZANU-PF chiororo.
Chandirikuda kunzwa vachiri mumhanzo chekuti kana ZANU-PF yahwina, ichagadzirisa here zviri kuchemwa nevanhu nezviri kuchemwa navagutu kunzi yatadza kugadzirisa makore 37?
Zvinodhipenda kuti vanhu vamunotaura ndivanani. Kana vari veMDC vakagara vati vanoda kuti varungu vadzokere kumutasi, saka ndifunguti ichocho chitemo chogadzirisa.
Vagutu, bato renyu reMDC rinotarisirwa kuti rwendo uno riri kupinda musarudzo idzo dzegore rinouya. Tomboti rapinda rakunda, zvii zvamungatarisira kuita?
Nokuti tiri kuzohwina election ikaita free and fair, vatangirai vari kupinda pastate house. Tinoda isu kutanga tagadzirisa nyaya dzeupfumi. Nokuti dambudziko ratinaro nderezvokuti pari zvino ukaona kuti ndikangopa percentage muchirungu, kuti more than 75% yavanhu iri kugara mukutambura, iri kusurvivor on less than $1 a day. Ndo zvinhu zvatinoda kuita chimbi chindi kuti tigadzirise kuti sei vana veZimbabwe vachitambura. Saka tichada kuti tistabilize economy. Ikonomi ikwanise kuva inomira yoga, nokuti pari zvino tikangoti hatina ikonomi. Tangova nemamvemve ikonomi, vanhu vangova mavenda, vamwanda South Africa vachioda, vamwanda vachitengesa madomasi nemazhanje mastreet. Toda kuti vanhu tadaro mufirst 100 days mafactory tavhura, vana veZimbabwe vechidiki vaenda kumabasa. Toda kuti nyaya kunyanyanyanya yezvipatara. Zvipatara zvedu muchirungu vangangoti madead chambers. Saka hurumende yavatsvangirai ichange ichipinda mupower gore rinouya kana maelections aitwa free and fair.
Mutauriri weMDC Tivao Bitugutu. Manzwa zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo, vanotungamira nhabvu yepamusorosoro vePremier Soccer League vapa zvikwata zvavo simba rekudzikisa mari inobhadharwa neveruzhinji pagedhi kuona mitambo yemugungano iri. Ngatinzwei kubva kuna Michael Kariate.
Zvekwata zvapiwa simba rekudzikisa mari inobhadharwa panogara veruzhinji kubva pamadhora matatu kusvika pamadhora maviri kutanga svondo rino, zvichitevera musangano wakaitwa wezvikwata zvese zviri mugungano iri. Mukoro wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele vanoti vaita izvi kuedza kudzora vatsigiri venhabvu avo vasisauye kunhandare neuwandu hwavo sezvavaiita kare, vachiwedzera ivo kuti vari kuita ongororo yekuti izvi zviri kukonzerwa nei. Vatsigiri venhabvu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma kumitambo yemuno, zvekuti pakatanga makwikwi egore rino vanhu vanokwana zviuru makumi maviri nezviviri chete ndivo vakabhadhara kuona mitambo gumi nemipfumbamwe yaive yakatifararira munyika yese. VaNdebele vanoti gore rapera vanhu vanokwana zviuru mazana mana ndivo vakabhadhara kuona mitambo mwaka wese, vari vashoma zvikuru kune avo vakaona mitambo mumwe cheteyo muna 2012 apo vaive zvuru mazana matanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM, apo tiri kutarisa shuvire yevanhukadzi mushure mesarudzo dzegore rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vopinda muzororo reEastern Independence vasina mari yekushanyira hama neshamwari. Zvipanga mazano nhasi zvaungana pamuzinda weVoice of America muWashington DC zvichizeya remangwana reZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine su zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 13 kumabasa 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
indaba ekhona ukuthi iZANU PF bayakwazi ukuthi nxa sokusiya kuma elections baya bambana bayasebenza bonke ngoba abafuni ukuthi abanye bengene ku government office. So thina lati hi opportunity yethu yokuthi sifunde ukuthi kumele sihlangane sibe ngumuntu one.
Istudio 7 iqhuba inkulumo mpikiswano le ngcwethi lamhlanje khona pa esikolweni ebesikhangela khona elakusasa leZimbabwe ngemva kokhetho lapho umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas athe khona ele Melika lizaqhubeka lidlelana leZimbabwe njalo liliphathisa ngenhlelo zentuthuko.
So mboni ngani wonke umuntu otholakala encedia umbeni echatisa umntwana melabotshwe ababazali o anti konke le dombo langkhona mele bebotshwe.
Amalunga edalela eParliament abhoda ngelizwe edinga imbono kaZulu ngodaba lokwendiswa kwabantwana. Kambe umomo welizwe uza kuba sunjani ngemva kokhetho luka 2018? Sihlaziya loludaba. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas uthi elemelika lizaqhubeka lidlelana leZimbabwe njalo liliphathisa ngenhlelo ezithuthukisa uZulu ezifana lezempila kahle. UThomas ukhulume lokhu emhlanganweni wenkulumo mpikiswano owenziwe ngumsakazo weVoice of America iStudio 7 namuhla ekuseni khonapha eWashington DC. UAmbassador Thomas uthe usobala ukuthi uZulu weZimbabwe uthwele gadalala ngokubhidlika komnotho lokuswelakala kwemisebenzi. Ngalokho uThomas uthe kuyadingeka ukubana uhulumende elungisise konke okuhluphayo njalo ichiyane lokutshona igcothoza elemelika ngezijeziso elazifakela amalunga ebandla leZANU PF. Abanye abakhuluma emhlanganweni lo yingcwethi kwezombusazwe unkosikazi Chipo Dendera yena okhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi ebambane ngaphambilini kokhetho ukuze enelise ukunqoba. Ngaphandle kwalokho uthe ibandla leZANU PF lizaqhubeka lisembusweni. Lawa ngamazwi agcizelelwe ngabanye njalo ababili abakhuluma emhlanganweni lo abathi umnumzana Rodrick Machekano lengcwethi kwezentuthuko umnumzana Tawuya Katso. UKatso uthi lanxa kuza kuba nzima ukuthi amabandla aphikisayo enqobe ithuba lisesekhona elokuthi ebambane njalo esebenze nzima.
Abantu abaku opposition kumele bebambane. Ngibona lilithuba elihle sibili ukuthi kuqalisa lamuhla abantu asihlale phansi sikhulume ukuthi siza babamba njani umsebenzi ozasifela khona next year. Nxa kungekho lokhu siyabe lokhu siya kuma elections and kuyabe kungela change. I-change esiyifunayo sizakhuluma ngama defining moments kodwa mina ngithi i-defining moment angiyiboni ngoba indaba ezikhona esakhula silazo thina kubo 1980 kubo 1997 izinto sezitshintsha lokhu ezikhona eZimbabwe. Abantu abala msebenzi akula mali. So mina ngithi hayi bantu beZimbabwe asibambaneni ukuthi sitshintshe umumo wezinto ekhaya. thina lati singapha kodwa sifuna ukuya ngekhaya ngoba iZimbabwe ngeyethu ngeyakho ngeyami kumele sisebenze njengabantu banye
ibandla lezano PF lalo njengamabandla aphikisayo kalibambananga kulokulwisana phakathi nakwalo ubona le manyana yini lisiba intonye kungakayiwa kukhetho
indaba ekhona ukuthi iZanu PF bayakwazi ukuthi nxa sokusiya kuma elections bayabambana bayasebenza bonke ngoba abafuni ukuthi abanye bengene ku government office so thina lati hi opportunity yethu yokuthi sifunde ukuthi kumele sihlangane sibe ngumuntu one singaba with that cooperation ngiyabona ukuthi sizakwanisa ukuthi si contest ama elections lawa kule opportunity yokuthi singaye kuma elections singabantu one siyakwanisa ukuwina bese sitshintsha umumo wezinto eZimbabwe
Luyeza usuku lukazibuse okhululekile uzibuse wabensundu ele independence nxa sifika nje kuleli langa ukhangela ngemuva kuyini ongathi sesikufezile sesikwachivile njengelizwe njalo kuyini okusilelayo
mina nxa ngikhangela i-independence umoya wami uba buhlungu ngoba angiboni ukuthi sezeni nxa sikhangela ngemuva kuma past years angiboni ngoba lokho esikhuluma ngento 1 ukuhlupheka kwabantu ukukhangela ukuthi ukuhlupheka kwakhona kubuya ngapi so mina i-independence sayiphiwa kodwa angiboni ukuthi sesenzeni singakhangela ku past 10 to 15 years sile ndaba 1 indaba ekhona ukuthi uhulumende wethu kafuni kusigcina njengohulumende okwazi ukuthi wafakwa ku-office ngabantu beZimbabwe
Kukhetho khona ubona kusenzakalani iliphi bandla obona linqoba njalo kuyini singabona kusenzakala emveni kwalolu khetho
ngendaba ekhona eZimbabwe ngendaba ekhona kuma controls akhona I lack of human rights I lack of respect for the law sebekhulume kanengi nxa ubala iNews bathi bona uhulumende ule prospect ukuthi uzawina ngoba akula opportunity enikwa abantu be opposition
Umnumzana Tawuya Katso yingcwethi kwezentuthuko njalo ungomunye wabantu abakhulume emhlanganweni we-Town Hall obuqoqwe i-Studio 7 namhla khonapha eMelika ukhangela ikusasa leZimbabwe ngemva kokhetho luka-2018. Lokhe sikudaba olufanayo uMike Wobe we-Studio 7 uxoxele izizalwane zeZimbabwe ezihlala phetsheya ngodaba olufanayo.
Lingxoxo yenzelwe esigodleni se-Voice of America e-Washington DC khonapha eMelika lamhlanje ngezikhathi zabo 10 ekuseni bekungabo 4 eZimbabwe ngenhloso yokuhlaziya elakusasa eleZimbabwe ukuthi liyabe limi njani ngemva kokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Robson Mwale yisizalwane seZimbabwe esiphila kwele South Africa yena-ke uchasisa kabanzi umbono wakhe mayelana ngelakusasa lelizwe.
Ngombono wami liyasiza kakhulu ngoba kufuze vele sibonisaneni ukuthi kona singenza njani ukuthi siye phambili.
Umwale uqhubeke ethi isifo sakhe ngesokuthi ilizwe lethu linikeze abatsha ithuba uma kukhangelwa ezombusazwe kwele Zimbabwe.
Ah njengoba ngiphila kwele South Africa sengize ngile 30 years ngila eSouth Africa. Sokulesikhathi eside empela ngafika la. Ngifika eZimbabwe sasele 7 years itheli inkululeko. Kodwa ke ma ngithi ngiqhathanisa iSouth Africa ithola i-democracy 20 years ledlulile. Ngibona yona ilokuthuthuka siyaphambili thina kungelanhlelo ezithuthukayo. Ikakhulu abatsha bayazama ngempela ngapho kubathuthukisa. So nathi ngabe size izinhlelo zokuthi sithuthukise abatsha.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Joe oyisizalwane seZimbabwe esiphila kwele South Africa akavumelani lombono kamnumzana Mwale mayelana lalolu hlelo. UJoe uthi uhlelo lolu alusizi lutho.
Ngombona mina ngazani akusizi ngoba singakhuluma into yangekusaza khangela uthini laphana uJames chapter 4 verse 6 ithi yena singazisathu elakusasa ngoba sikwazi ukuthi liza ngani
bonke bobabili umwale lo Joe bayatsho ukuthi bafisa ukuthi kube lo tshintsho uma sisixoxisana ngendaba ezombusazwe kwele Zimbabwe bayatsho ukuthi isifiso sabo isokuthi abatsha babe le kusasa elihle kwele Zimbabwe ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingu Mike Hove
Ingcwethi kwezokhetho zithi ukhetho lomnyaka ozayo luqakatheke kakhulu ngoba impumela yayo yalo yiyo ezakhomba ukubana ilizwe lizathuthuka lisiya phambili kumbe hatshi. Kubika uMavis Gama.
Umqondisi wenhlanganiso eqhuba inhlelo zokucubungula ezombusazwe eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI uDr. Phezai Rwanya uthi kumele abamabandla ezombusazwe aphikisayo bazi lapho abehlulwa ngakho kukhetho olwedluleyo. Wengezelela esithi amabandla la alakho kunqoba ibandla lezanu PF kukhetho oluzayo.
Social service delivery yedu, education, health, infrastructure.
Inhlangothi zonke zingasasebenzi uzulu engaya kukhetho ekhangela khonokho. Kusenziwa ukhetho ngendlela linganqotshwa elezanu PF.
Omunye owenhlanganiso ye Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi ngaphandle kokuba abasakhulayo njengaye baphatheke labo kukhetho lokususa uMongameli Mgabe leziphathamandla zakhe, uyesaba ukuba lungahamba ngendlela engayisiyo ukhetho luka-2018.
I-age generation yethu iyesaba kakhulu, kayifuni kungcola izandla, kayifuni kungena ezintweni, ifuna ukuba imile ngaphandle kweground ibona iphandle and then ibisikhomenta. Ukuthi bona bangene eground bekhaba ibhola lakhona, hayi kabafuni.
Umnumzana Ostelos Gift Siziba ngomunye wabasakhulayo.
Ngenxa yokubani kutshengisela ukuzaveza ke ukungasuthise kwabantu kakhulu ngendaba ye-biometric voting system abathi i-PVR ke. Abalunga ngathi ke labazalwane lezizukulwane zonke seZimbabwe kufanele zihlangane ukubana ziyale leyo ndlela ngoba kuyindlela esetshenziswa yi-Smith regime singakatholi uzibuse ngoba ngenxa yokubana ke izayenza ikakhulu abatsha bebeke ngathi lokuzonda noma lokulahla ithemba kuprocess eyokubana ke bayiregister ngaphansi kwe-PVR le.
Isikhulumeli sebandla le-United African National Council elalikhokhelwa ngumuyi uBishop Abel Mzorewa, umnumzana Alpheus Mapuranga uthi kumele kuqalwe kuguqulwe imithetho yokhetho anduba kuyiwe kukhetho.
Ngibona ngo-2018 iZANU-PF izanqoba futhi ngoba iyabonga usebenzisa ugqili wayo ukuthi iwine. Izinto zizakuba nzima udlula namhla. Ngiyabona ilizwe lethu libuyela ku-2008-2009 lapho esasiswele izinto esitolo.
Okudanisa uMapuranga yindlela abamabandla aphikisayo asebenzisana ngayo ukulungiselela lolu khetho. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Obert Gutu uthi ibandla lakhe lizangena ukhetho.
Sikhulumisana labamanye amabandla ezombusazwe abaphikisayo ukufuqa abezeki nganxa sikhulumisana labeSADC, abe-AU labe-United Nations. Kungakho ngingake ngathi kasiyi kukhetho, thina siyalungiselela ukuba ukhetho luzoba khona, njalo ukhetho luzokwenziwa isibe khona leyo nguquko.
AbeZANU-PF bathi akula nguquko ezokuba khona, yandele yona leyo eyenziwa lapho kulotshwa isekelo sombuso ngesikhathi sombuso manyano wamabandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abo manyano wesata gila malunga etale le parlamende le Zimbabwe sebeqale uhlelo lokubhota ngelizwe bedinga imbono kaZulu ngafuna kungene emthethweni oza kwenqabela ukwendiswa kwabantwana. Kubika uMevi unompumelelo moyo.
Ngokunjalo ukwenda kwabantwana abaleminyaka engaphansi kwechumi lasifico minemibili inengi labo liyenda emadolobheni kuthi emakhaya kuyabe kuphindwe kabili uma kuqathaniswa lemadolobheni. EZimbabwe isisekelo sombuso kusahluko 81 sithi wonke umuntu oleminyaka engaphansi kwechumi lasifica minemibili ngumntwana, kuthi usahluko 26 uthi kumele uhulumende abone ukuba akula mntwana onikelwa ukuba ayende, kodwa ukwenda kwabantwana kweZimbabwe kuvame eMashonaland Central noma nje ezinye izigaba zelizwe lazo zisendisa abantwana. USenator Ruth Labode okukomiti yedale leParliament ebona ngezoku waqeda ukwenza kwabantwana uthe baphakathi kokudinga imibono kaZulu ukuze balobe umthetho oqinileyo.
Sesivela eSwimba eMashonaland West saya eGqoko eMidlands namhla sibabulawayo usasa semapisa eMat South. Kuleni group esithu eBotha leMashonaland. Hayi abantu bathena asi aligne umthetho lo ukuthena umuntu angangena umntwana angangena emacansini nokuthi angendani. Abaningi lapho sihamba khona bathi ungani 18. Yes, umthetho ufanele ube khona. Kodwa kulayo kuze kwaba ngani kungcono. Abantu ngani into le abayithathi bayithatha lula. Bazakhala kusasa sebesithena bona abakwazi ukuthi umthetho lo wavela ngani.
USenator Jasmine Tofa usole kakhulu ukwenda kwabantwana ethi umuntu wonke kakuthole kungumlando wakhe ukuthi amangalele abazali kunye lezigaba eziyendisa abantwana besasebancane.
So mboni ngani wonke umuntu otholakala enceda umbeni echatisa umntwana melabotshwe abazali o anti konke le dombo langkhona mele bebotshwe.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Priska Sibanda uthi abazali baphakathi kobunzima ngoba uhulumende wabathathela amandla okuthi bakhuze abantwana sekulomonakalo abantwana sebezendisa bebancane.
Kesaba le dialogue labo kuma communities bathi bona uhulumende wafika isikhathi wabathathela amandla okuthi bona bakwanise ukuthi bazikhuzele abantwana ezindlini. Wasebanika amandla kathesi recently ngeconstitution ka-2013. So into eyenzakala ukuthi umonakalo usumkhulu osukhona. I think okunye okudingakala ukuthi libuyele futhi phansi abazali bechasiselwa kuhle ngemithetho leyo.
Osakhulayo uPatience Nyathi uthi kwimziswa ubuhlungu ukwenda kwabasakhulayo ethi baningi abantwana abaswela imali yesikolo bagcine besenda besesebancane.
Uhulumene iMathebeleland akayikhangelanga especially nxa sikhangela education. Ngohamba emakhaya uklasi 7 vele usefundile, the next thing usetshona enkunini labafana akasaqhubekeli phambili usekhangelela ukuthi azale umntwana 102 ahambe aye eGoli.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo uthe uhulumende kunye lamakhansili savumela ukwanda kwamabhawa lapho abasakhulayo abagcwala khona babuye sebelezisu ethi lenkokheli zomdabu azibone ukuba ezigabeni zabo akulabantwana abenda besasebancane.
Kulama institutions apromota isex avunyelwa yini futhi ikhala kulabo lounge. Ithi lounge iyathatha abantwana iya angwazi advertiser ithi ifuna abantwana between 13 years to 20 years iyaqhatha ama waitresses but isuke lapho iyathatha abantwana labana ibasebenzise ku sexual abuse ukubanika the ministers that have money ababuye lafana bebhadala imali enkulumnikazi wendawo umntwana ethole $10 ukuthi uthole umntwana osaseyiveji.
Ucwaningo olwenziwa yi-Multiple Indicator Cluster Survey ngomnyaka ka-2009 luthi abesifazana abaleminyaka engamachumi amabili kusiya kuminyaka engamachumi amane lasificamunwemunye oyedwa wabo phakathi kwabathathu kwabangamachumi amathathu lantathu ekhulwini baya emacansini bengakafikisi iminyaka elichumi lasificamunwemibili. Kuthi abafana lamankazana abaleminyaka engaphansi kwamachumi amabili bayaphatheka kwezemacansini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Ku-Live Talk namhlanje sixoxa ngelanga likaZibuse elinanzwa ngeviki ezayo lokuthi kambe kuzahamba njani ngemva kokhetho lomnyaka ozayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Indizamchina zamabutho asekelwa iMelika ziphambanise ziphambanise zahlasela amasotsha alithumi ila toba mnembili alwisana lamalwa ecatshawe ISIS eningizimu kwele Syria. Sizwe utaba olulandelayo oluveza imbono kahulumende weMelika.
Inhlanganiso ebona ngezendlala eFemine Early Warning Systems ithi lonyaka abantu abedlula izigidi ezingamajumi ayisikhombisa 70 million emazweni ayedlula amajumi amane 45 adinga ukudla kukaZulu. Ukuswelakala kwezulu kanye lokugugudeka kwezomnotho emazweni atshiyeneyo sokuthiye abantu bebhekane lendlala emangalisayo. Umnumzana Matthew Nims omele umqondisi we-USAID ehofisini ebona ngokudla lokuhlalisana kukaZulu uthe okudala indlala emazweni amaningi yikulwisana kwabantu abajiyeneyo. Amazwe abhekane lendlala akuqela eleSouth Sudan, Nigeria kanye leYemen. Ilizwe leSouth Sudan selivele labekwa emphakathini njengelizwe elilendlala emangalisayo, kuthi ke iNigeria leYemen kukhanya zisiya esigabeni esifanayo. Wele South Sudan impi yaqhamuka ngomnyaka ka-2013 ngenxa yokudonselana kwezombusazwe phakathi kukamongameli Salva Kiir lowaye ngumsekeli wakhe umnumzana Riek Machar lokhu iqhubekela phambili. Abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.5 million babhekane lendlala kulelo lizwe. Kuthi ke kwele Nigeria kulabantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu 5.2 million abazabe sebefuna ukunikwa ukudla kusiyafika kunhlangula ikakhulu eBono State. Umnumzana Nims uthi kutshengisela ukuthi indlala le ingaba njengaleyo eyayikhona ngomnyaka ka-2016. Uthi eleMelika selinike indawo ye-Lake Chad Basin izigidi ezedlula amakhulu amathathu namajumi ayisitshiyangalombili zamadola eMelika $386 million. Wele Yemen kulabantu abedlula izigidi ezilithumi lesikhombisa 17 million abafuna ukudla ngesiphangiphangi. Selokhe kuqalise umnyaka ilizwe leMelika selinike ele Yemen uncedo olutshiyeneyo oledlula amakhulu amane lamathumi amathathu lambili amadola eMelika $432 million.
Ilawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. ELiZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa lithole uzibuse ngeviki ezayo. Abaningi bekhala ngokuthi abakhululekanga njalo kulutshwana abangaziqhenya ngakho. Nanku ilizwe libhekane lobunzima obumangalisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT unkosazana Thabita Khumalo lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Ababili laba ngamalunga edalele ePhalamende. Unkosazana Khumalo nguye osungule ingxoxo yethu.
Uzibuse lo esesilaye okwe 37 years akulanto esiyafezwayo, kodwa ukukhona sokulodubo lapho mangozi selale endlini. Abantu bethu bahamba ezikolo emayunivesithi bayefunda, bathi besuka lapho sebengena emgwaqweni sebethengisa amanzi lama-toothpick. Akula misebenzi, ama-factory aseyavala, izibhedlela sezibulala abantu, izikolo kazilalutho, abantwana nanxa besiya ezikolo kakusafundiseki, izisebenzi zikahulumende kazibhadalwa. Lalaba abantu abangasebenzela uhulumende kababhadalwa, sibulawa yindlala, sesihamba sisiyathenga umumbu ukuthi siyefida izalwane zaseZimbabwe, kodwa thina siyithi ilizwe laseZimbabwe elalilima lifida uMzantsi Afrika.
Ubaba uChuma engena khonapho.
Kuningi okwenziweyo nguhulumende kusukela ngo-1980
kumele ngabe sibuthela amahlombe yebo ke kulokhona usokonakele owakathesi sisikazana umkhonomi ufile uphansi imizamo sisikhona iyazanywa ubana kulungiswe kodwa kuningi esakutholayo abantwana bafundile njengoba layo siswabona lebhukhumale khuluma izikolo zakhiwa okanti-ke njalo izibhedlela zakhiwa endani eziningi siqalisa ngokungekho khonoko wakulutshwane kodwa sokukhona sokunengi kodwa sokumele sihlale phansi sikhangele singathathanga lokwana abantu yisikhiwa yi-blandgan sikhangele sisobana kati kuyini lokhu esesikulahlile kuyini esesikuphambanisile ukwenze ukuthi sikulungise.
Ngize kuwe Makhumalo, ilizwe libhekane lokhetho lomnyaka ozayo, ubona izala nkomoni kulolu khetho, njalo kuyini okuza kwenzakala ngemva kwalo? Alubana ibandla lakho lithe lanqoba kumbe elikababuchuma elezanu-PF lanqoba lalo laqhubeka lisembusweni?
Ukhetho okakhathesi siphakathi kodubo olokuthi ibandla likababuchuma alifuni ukuvumelana nozulu ukuthi silungiselele imigoqo ezakwenza ukuthi uma sisiya kukhetho kungaze kwaba nokukhonona ukuthi kube nokuntshontsha okuthize. Engakubamba kathesi yindaba ye-PDR lapha ibandla likababuchuma seligijime seliyilo esiukubamba udaba lwe-PVR sikhangele izeki umama makarawu waphuma eyilitshe lerekeni esesithi yena kasafuna ukusebenza namanye amabandla aphikisayo ukuthi sikhangele ukuthi izindlela abazithetheyo ukulungiselela udaba lo-PVR lunginjani sikhangele njalo ukhetho lolwa esivele abavile kilo obabuchuma lapha abahamba ekhethweni bebodwa ungakhangela kuhambe kwavota 9722 abantu ngathi vota sonke siyakwazi ukuthi 7-7 kusinika 12 hours ungathathi i-12 hours lezo uzifake ku-9722 kukhombisa ukuthi every 6 seconds bekuvota umuntu leyo yimvilo isindabaphenduli akula nto enjalo ukuthi umuntu angavota in 6 seconds okukhombisa ukuthi sebeqalisile ukuthi bantshontshe ukhetho besenzela ukuthi babuse yona ye balutshontshile ukhetho ngo-2013 khangelani ukuthi lizwe selininjani ngokuntshontsha abakwenze khona kambe shuwa lapha kasibulali izalwane sezimbabwe sesibulala yona izimbabwe ngoba ibandla likababuchuma kalisakhangeli ukuthi kanti nizulu uninjani sebezikhangela bona bekhomba ngowaphakathi so ukhetho lolo lubuyayo thina njengebandla le-MDC singayanqoba asilasikhathi sokukhangela ukuthi ngubani owenzani lokho ngoba kakusihambisi phambili ekisukufunayo ukuthi singanqoba sifuna ukuguqula leli lizwe abantu basebenze izibhedlela zisebenze amabhanga abe nezimali abantwana bahambe ezikolo kuna amabhuku khona odokotela lamanesi babhadale izisebenzi zikahulumende lazo zibhadale imigwaqo esibulala abantu ilungiswe kume ngendiza mthinde zethu ezimile mpo kumele zibathe ukusebenza ukwenzela ukuthi umnotho wethu usukumele uye phezulu ngoba isikhathi sokuthi sibe sonke zisila kasibhadali into eqakathekileyo asisebenzeni silungise uzimbabwe efuna uzulu wonke.
Mchumeni baba, alubana lithe lanqoba njengezanu-PF laqhubeka lisembusweni, sizabona liletha na imisebenzi engu-2 million elayithembisa uzulu kukhetho luka-2013 engasabanga khona, sizabona lisenelisa ukuvuselela umnotho na?
Umnotho yinto evele iphakathi kwenziki yomcabango yethu. Sikhangela ubana kathi kuyini esingakwenza ubana into le iphumelele ngoba akula muntu ofuna ukubusa ilizwe elifileyo, akula muntu ofuna ukuhlala entweni efileyo. Ungabona into isifa kuthi kulaba abantu ababenamandla abaphandla abakwenza kube njalo kodwa sesile mizamo le ndlela esiyibona abana hhayi sizakukhangela ukuthi lokwana sikunqobe njani. Ngawuthi into eyodwa ibandla lami alikaze litshontshe ukhetho even nokade khulu udadewethu lapha okwekumeneni zokwenzakeleyo angazi ukuthi abantu abakuzwisisi yini ubana nxa kuthiwa i-ward 1 ithole amavota angu-9000 akuthola ukuthi konke lokwenziwe ku-polling station eyodwa. Iward 1 naleyana ibile ama-polling stations ambalwa athize, yabona ke fika about 37 xa ngaphambanisa. Ayiwo akhiphe amavoti awo angu-9,000.
Ilunga lezano PF umnumzana Joseph Chuma ubexoxa endawonye elo nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.